Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 3/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takumbira dare kuti ribvumidze vatori venhau kuti vashandise zvavanoshandisa kuti zviri kuitika mudare zvinge zvichionekwa nenyika yose panguva yazviri kuitika.
Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala voisa chikumbiro kudare chekuti kutongwa kwavo kutepfenyurwe kune veruzhinji.
Isu seveZimbabwe Tourism Authority tiri kufara chaizvo nekusimuka kuri kuita nyaya dzekushanya nekushanyirwa munyika muno muZimbabwe.
Vanhu vakawanda munyika voshanyira nzvimbo dzinoyevedza pazororo radarika. Vamwe varairidzi voronga kuratidzira panovhurwa zvikorosvondo rinouya kana hurumende ikaramba kuita nhaurirano. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vakumbira dare ramagistrate nhasi kuti ribvumidze vatori venhau kubuditsa zvinenge zvichiitika mudare nguva iyoyo panenge pachitongwa mhosva yavari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare. VaScala vakapomerwa mhosva iyi zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yebato reCitizens Coalition for Change kunyatsime muzvare mo Blessing Ali neinofungidzirwa kuti inhengo yezano PF iyo yakatobvuma mhosva iyi mumatare. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chikudare, gweta ravaScala vaJeremiah Bhamu vati zvakakosha kuti vatori venhau vabvumidzwe kutepfenyura pamadande mutande kana padzinepfenyuro zvinenge zvichitaurwa mudare panguva inenge ichitongwa nyaya. Vachiti veruzhinji vari kuda kuziva kuti nyaya iyi iri kufamba sei. VaBhamu vati hama dzavaScala kusanganisira vamwe vana vavo vari kunze kwenyika pamwe nevanhu vakawanda vakavavhotera kuzengeza West vari kuda kuziva kuti nyaya iri kufamba sei mumatare. Saka nokudaro vati zvakakosha kuti vatori venhau vabvumidzwe kubudisa zvinenge zvichitora nzvimbo mudare panguva inenge ichitongwa nyaya iyi.
Takumbira dare kuti ribvumidze vatori venhau kuti vashandise zvavanoshandisa kuti zviri kuitika mudare zvinenge zvichionekwa nenyika yose panguva yazviri kuitika. Inonzi live streaming pachiri. Saka vachuchisi vati vari kuda mukana wekuti vaongorore nekufunga pamusoro pechikumbiro ichi.
Vatiwo dare riri kutongerwa nyaya iyi idiki zvekuti harisi kukwana vanhu vari kuda kutevera nyaya iyi uye mapurisa anenge achirambidza veruzhinji kupinda mudare pose panouya vaScala kudare. Nokudaro vaBhamu vati zvinozobatsira veruzhinji kuziva zviri kuitika panyaya iyi kana vatori venhau vakabvumidzwa kutepfenyura kutongwa kwenyaya iyi. Muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vati hurumende iri kupikisa chikumbiro ichi uye ichapa zvikonzero zvayo mangwana. Zvichakadai vaBhamu vaudza dare kuti havasi kufara nemapepa emhosva akapiwa vaScala svondo rapera iyo nyaya yavari kupomerwa yatotanga kutongwa.
Vana muchuchusi vaudza mutongi wedare kuti zvakakodzera kuti tipiwe imwe nguva uye mukana wekuti tivandudze defense outline yakapiwa navaScala nechikonzero chekuti vakazotipa mamwe magwaro avari kuda kushandisa pamhosva iyi mushure mekunge tatoisa defense outline kare.
Nyaya iyi ichanzwikawo zvakare mangwana apo vaBhamu vakatarisirwa kuenderera mberi nekupa zvikonzero zvavo zvekusafara nemapepa aya mutongi wedare achizopa mutongo wekuti oshandiswa here kana kuti kwete. Vakafanobata chigaro chemutauro webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo harisi kufara kuti vaScala vave nemazuva anodarika mazana maviri vari muusungwa vachinyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Even under Ian Smith, under Robert Mugabe, such things never used to happen. This regime is absolutely worse than Robert Mugabe.
Chero pasi pehutongi hwavaIan Smith kana wava Robert Mugabe. Zvinhu zvakadai zvakange zvisingaitike. Hurumende iyi yakashata kudarika yava Mugabe.
Nezuro, gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haipindire munyaya dzezvimatare, vachiti zviri kuvatonge kuti vopa vasikala mukana wokubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Vasikala avo vakatarisirwa kutanga kutongwa svondo runouya zvakare neimwe nyaya yekukurudzira mhirizhonga kunyatsime vakasungwa muna Chikumi gore rapera zvichitevera mhirizhonga yakaitika mushure mekupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Mo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yezanu PF vapayas jamba mukandi avo vakatobvuma mhosva mumatare. Kubva zvavakasungwa, vasikala vakasvitsa zvikumbiro 10 nezviviri kumatare zvekuti vatongwe vachibva kumba kwavo, asi matare achivanyima mukana uyu achiti munhu anogara achipara mhosva, saka kubuditswa kwavo muusungwa kunogona kukonzera kusagadzikana munyika. Mhuri yemufi inoti haisi kuzoviga muzvare Ali kudzamara vasikala vabuditswa muusungwa. Vanofungidzirwa kuti vasori vanonzi vakamboedza kuvega mutumbi wamuzvare Ali kumarenda ekumabvuku vakabatana nedzimwe hama shoma svondo rapera zvisina kuwirirana nedzimwe hama dzemufi, asi vanonzi vakakundikana mushure mekushaya chitupa chamuzvare Ali. Hatisati tanzwa divi remukuru wevasori vaIsaac Moyo panyaya iyi, asi mutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Charamba vakati hurumende haisi kupindira panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinonzi zvakashanyira nzvimbo dzinoyevedza munyika pazoro rekisimusi negoredzva, kunyange hazvo kukwezva vashanyi kubva kune dzimwe nyika kuchiri kunetsa. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZimparks vatinashe Farao vanoti vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu kana kuti 1930 vakashanyira mapopoma eVictoria Falls zvichienzaniswa nevanhu chiuru chimwe chete nemazana matanhatu kana kuti 1600 muna 2021.
I think this year we have witnessed a significant increase in terms of people who visited the rainforest. 1930 locals visited
Gore rino taona wandu wevanhu vakashanyira mapopoma eVictoria kubva pa 1600 kusvika pa 1930 kisimusi ino.
Zimbabwe ine nzvimbo dzakawanda dzinoyevedza dzinosanganisira mapopoma eVictoria Falls, Hwange National Park, Manapus, Gonarenzou National Park, Kariba Dam, Matopos, Kami Ruins, Binga, Great Zimbabwe, Chinoi Caves, Mutarazi Falls nedzimwe. Asi nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika, upfumi uye chirwere checovid-19, vashoma munyika nekunze ndivo vari kushanyira nzvimbo idzi. Izvi zviri kupa kuti chinangwa chehurumende chekuti bazi rezvekushanyirwa kwenyika rikwanise kuunza mari inosvika mabhiriyoni mashanu pagore panosvika gore ra2025 chive chiroto. Asi gore rino veZimparks neZimbabwe Tourism Authority kana kuti ZTA vanoti vari kufara nehuwandu hwevanhu vemunyika vari kushanyira nzvimbo dzinoyevedza idzi. Vafara vakakurudzira vanhu munyika kuti vashanyire nzvimbo dzinoyevedza, kwete kufunga kuti vekunze cheche ndivo vanofanirwa kushanyira nzvimbo idzi.
The rainforest has become a destination of choice. We are excited. We encourage more people to visit the country so that we can also build our own country in an effort to create the $5 billion tourism economy.
Tiri kufara kuti Victoria Falls iri kushanyirwa nevanhu vakawanda. Izvo zvichaita kuti tivake upfumi hwemari inosvika $5 billion.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru wezvekufambiswa kwemabasa muZTA vaGodfrey Koti, vanoti mahotera nenzvimbo dzekutandarira dzainge dzakazara pazororo rekisimusi.
Isu seveZimbabwe Tourism Authority tiri kufara chaizvo nekusimuka kuri kuita nyaya dzekushanya nekushanyirwa munyika muno muZimbabwe. Paholiday yeChristmas takaona vanhu vachifamba-famba vachienda nzvimbo dzakasiyana-siyana muno muZimbabwe, zvizvarwa zvemuZimbabwe. Takaona mahotera anga akazara, zvakare nzvimbo dzekutandarira dzanga dzakazara.
Mumwe akakwanisa kushanyira mapako emuchinhoi ndiva Shepherd Muzondiwa, avo vanoti vanoita zvekuchera goridhe.
Zvanga zvakaoma mugore rino iri ratabuda, but it was our wish kuti ndiuyewo nevana vangu kuno gorerinoiri mwari vakandikwanisa into mining, into gold mining. So ndakakwanisa kuunganidzwa kamari ndikatokwanisa kutenga mota ndikakwanisa kutora vana vangu tikaya kumakezi.
Vamuzondiwa avo vanobva kunoton vanoti vari kutarisa kuti gore rino zvinhu zvichange zviri nani kuti vakwanise kushanyira dzimwe nzvimbo dzinoyevedza munyika.
Ndaa ndichiudza vana vangu tichibuda mumakezi umu kuti this is a nice place. Next year or this year around June or July we must plan to go to Kariba or Vic Falls.
Asi mumwe wechidiki vaNicholas Kambanje vanogara paDomite pedyo nemapako echinhoi vanoti vakashaya madhora mashanu anodiwa kuona mapako aya vachivimba kuti gore rino vachakwanisawo kufadza meso vakawana basa. Pamapako echinhoi munhu mukuru anenge abva kunze kwenyika anobhadhara madhora gumi ekuamerica. KuVictoria Falls zvizvarwa zvemunyika zvinobhadhara madhora manomwe ekuamerica, vekunze vachibhadhara madhora makumi matatu. Vakoti vanoti kuwanda kwevashanyi kune chekuitawo nekubatwa kwavo zvakanaka munyika.
Tiri kutenda zvakare vana mazvinabhizimusi vari munyaya dzekushanya nekushanyirwa nekubata zvakanaka vashanyi vavo nguva yekisimusi yakapfuura iyi.
Vafara vavakurudzira vemahotera nenzvimbo dzinogarwa nevashanyi kuti vadzigadzirise kuti dzive dzemhando yepamusoro kuitira kukwezva vashanyi. Sangano reUnited Nations Office for Project Services kana kuti UNOPS riri kugadzirisa nzvimbo inoshanyirwa yeGreat Zimbabwe muchirongwa chichatora makore matatu uye chichikosha mamiriyoni matatu emapaunzi. Izvi zviri kuitwa senzira yekukwezva vanoshanya sezvo vashanyi vari kushanyira masvingo eGreat Zimbabwe vari kuita vashoma. Pari zvino vashanyi vari kuenda kunoona masvingo vanosvika zvikamu gumi kubva muzana zvichienzaniswa nevashanyi vanoenda kunoona mapopoma eVictoria Falls. Mumwedzi mipfimbamwe yegore rapera vakoti vanoti Zimbabwe yakakwanisa kuwana mari inosvika 580 miriyoni yekuamerica zvichienzaniswa ne 244 miriyoni yekuamerica muna 2021. Izvi zvinoreva kuti mari inobva mukushanyirwa kwenyika yakakwira nezvikamu zvinodarika zana nemakumi matatu nemanomwe kana kuti 137.7%. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ ranyorera kuhurumende tsamba richikurudzira kuti paitwe musangano wechimbi chimbi svondo rino pakati pePublic Service Commission nemasangano evashandi vehurumende wekuzeya nyaya dzemihoro nemashandiro evashandi zvikoro zvisati zvavhurwa svondo rinouya. Sangano iri rinoti ratora danho iri nekuona kuti matambudziko evashandi vehurumende ave nenguva asiri kugadziriswa, izvo zvinoita kuti zvidzidzo zvikanganisike mushure mekunge varayiridzi vazokundikana kudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Studio 7 yaedza kubata vePublic Service Commission nerunhare, asi tanzi tiite zvekutumira mibvunzo yedu neemail zvinove zvataita, uye pataenda pamhepo tanga tichakamirira mhinduro yavo. Ngatinzwei hurukuru yataita nemutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe.
Hongu tanyora tsamba nokuti pane zvinhu zviviri zviri kushungurudza zvikuru sevarayiridzi. Chekutanga ndechekuti masalari akatambirwa navarayiridzi gore rakapera akaperawo kare kare nokuti anongori mashangurapata. Saka varayiridzi havasina mari dzokuti vakwanise kunge vachienda kuzvikoro kunovhura zvikoro. Chechipiri ndechokuti maschool fees akakwira, asi gore rakapera pakaita chibvumirano hurumende ikabvuma kuti yaizobatsira varayiridzi kuti vabhadhare maschool fees, asi hazvina kuimplementewa. Saka zvinhu zviviri izvi ndozvatifosa kuti tinyore tsamba kupublic service commission tichida kuti zvikoro zvimbochivhurwa mune zvakanaka, asi varayiridzi vachikwanisa kuti vaende kuzvikoro ikoko pari zvino havana mari. Saka zvakanaka kuti tiite musangano wechimbi chimbi zvichida hurumende ingave nerescue package inokwanisa kuti varayiridzi vazofamba kuenda kuzvikoro kwakasiyana siyana uko kwavanofanira kuti vanovhura zvikoro vachidzidzisa vana maiso kwazvo nyumba kutsvagarungwa.
Saka tsamba yenyu yatambirwa here nehurumende uye kana yatambirwa pane zuva here ranzira kuzoitwa musangano?
Hongu tsamba yatambirwa asi hatisati tapindurwa kuti tizive kuti musangano uchange uchiitika rini, asi itakurudzira hurumende kuti zvinoda kuti musangano uite zvikoro zvisati zvavhura nokuti pane nyaya dzakawanda dzinoda kuti titaurirane tiise musoro pamwe chete. Kana iri hurumende ine chido navanhu uyezve inoda kuti vana vechikoro vadzidze, ndinoona kuti vachatidana kuti tinge tichiita mamiting namasangano ese avarayiridzi kuti zvikoro zvikwanise kuvhurika mune zvakanaka.
Muri kutaura makamirira mamwe masangano here? Zvinhu zvamakawirirana here magara pasi nemamwe masangano?
Kwete kudaro, takatikurukura namasangano avarayiridzi ese zvavo nevamwe vashandi vemuhurumende kuti pasvika nyaya apa panoda kuti vashandi vaise musoro pamwe chete vataure nehurumende uyezve vane inzwi rimwe chete. Asi zvikuru sei takanangana navarayiridzi ndo vane zvakawanda zvavakapromisa zvisati zvazadziswa nehurumende, asi vashandi vese zvavo vehurumende vane nhumha dzinoda kuti vange vachishandane nehurumende nechimbi chimbi zvikuru sei zvikoro zvisati zvavhurwa.
Kana musangano wakakundikana kuitwa uyu svondo rino, zvii zvamunozoita sevashandi?
Isi tinoita zvese zvatinenge taudzwa namamembers vedu kuti anozoita. Saka kana musangano ukakundikana, tichaona varayiridzi vakawanda vachitadza kudzokera kuzvikoro.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vari parunare kumasvingo nestudio 7. Ukuwo rimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ riri kukurudzira varayiridzi vose kuti varatidzire vari kwavari nemusi wechishanu chino, vachinyunyuta nekwarinoti kusazadziswa nehurumende kwedzidzo yepachena kuvana vevarayiridzi uye mihoro inodiwa nevarayiridzi inenge iri $540 pamwedzi. Kuti tinzwe divi rehurumende pazvinyunyuto zvemasangano evarayiridzi aya, Blessing Zulu Studio 7 abatawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro.
P2UZ haina kumbobvira yati iri kuda kuramwa basa kana kushedzera kuti mamembers ayo aregedze kuya kubasa. PTUZ iri kutoda kutoti itosanganawo nachairman wepublic service nevanhu veministry of education timbokurukurowo navo tichingonzwanana nekuyanana gadzirire kuti dzidzo remhando yepamusorosoro irambe ichipiwa nehurumende yezimbabwe.
Ko iyo gadziriro yekuvhurwa kwezvikoro iri kufamba sei vandoro?
Gadziriro iri kuenderera mberi zvakanaka chaizvo. Tiri kuona vabereki nevanochengeta vana vanoenda kuchikoro chepuraimari nesekondari vari kungomhanya mhanya vachigadzirira kuti vana vaende zvikoro, uyewo vaya vari kuzonyora bvunzo mugore rino ra2023 vari kutotsvaga tsvagawo zvinoitawo kuti dzidzo ravo vazopasa. Saka zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Vamwe vabereki vari kutaura nestudio 7 vari kuchema chemawo kuti mari dzechikoro dzinenge dzawedzerwa zvakanyanyisa zvekuti vana vavo vanogona kutadza kuenda kuchikoro. Mungatsanangura kuti zviri kufamba sei ipapa vandoro?
Nyaya yekuti pane vangati hanzi kune vawedzerwa mari yavasingabvumirani nayo. Pane zvandinoda kuti muzive ndechekuti hakuna chikoro muzimbabwe chobvumidzwa kuwedzera school fees chisina kubvira chataurirana nebazi reprimary nesecondary education.
Ndiani chaiye mubaziri anopa mvumo iyi?
Munyori mukuru anova permanent secretary webazi reprimary nesecondary education ndiye anoita approve. Ndiye anoti oraiti izvi zvinoita, iyi fees inoita. Saka hakuna chikoro chinofanira kungoti kune vabereki makutongobhadhara mari yakati. Vanotofanira kutoratidza vabereki kuti onai iyi ndo inonzi approval yatapiwa neministry kuti tabvumidzwa kunzi ticharge mari iyi kuta school fees. Tisati tatombosvika ikokoko kuti munyori webazi reprimary nesecondary kuti ataure izvozvozvo, vabereki vanenge vakatowirirana kudhara vasangana nezvichikoro vabvumirana kuti aiwa gore rinoya toda kubhadhara mari yakati.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reparamende rechizana negumi nesere kana kuti 118th Congress riri kuvhurwa mangwana muAmerica. Asi vari kuda kuita mutauriri wedare rehouse of representatives vaKevin McCarthy vebato remaRepublicans vanonzi vari kutatarika kuwana mavhoti mazana maviri negumi nemasere anodiwa kuti vatore chigaro ichi. Pane vamwe mubato ravo vari kupika kuti havasi kuzovavhotera mangwana. Zvimwe zvehupfumi dziri kuyambira kuti kana hurumende yakasatora zvidzidzo kubva kumatambudziko akasangana nenyika gore rapera mune zvehupfumi, zvinhu zvinogona kutozoipa zvakanyanya mugore rino ra2023. Nyanzvi mune zvehupfumi vachishanda vakazvimirira Dr. Charles Mutasa vanoti zvikuru zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende gore rino richingotanga kudai uori pamwe nekushandiswa kwehupfumi hwenyika kwakanaka.
Kuti mitengo idzikame ibasa guru rinoda kuitwa muna 2023, uyewo kuti izvowo zvinoshandiswa nehurumende hupfumi ushandiswe zvakanaka, kuderedzwa kwecorruption chimwe chinhu chinoda kuitwa. Tinofara kuti hurumende yakataura neprocurement process yavo, mabasa anoitirwa hurumende, asi izvozvo tirikuona kuti pane zvidanho zvakatorwa. Saka zvimwe zvezvinhu zvinoda kuramba zvichigadziriswa procurement yemugovernment. Mapublic services zvikuru kuhutano uko, kubhadharwa kwevashandi, manesi, madokta, chinhu chinoda kugadziriswa kuti nyika inake. Nekuti kana vashandi vasingafari zvinonetsa kuti vanatsoita basa ravo vakasununguka nemazvo.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mwoyo mutamba sere avanoti nyika iri kupinda muna 2023 zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzechikafu.
Takatarisana ne 2023, tinonzwa kuvhunduka nekuti tiri kupinda muna 2023 tiri musituation yekuti hatisati takwanisa kuwana zvirimwa zvakakwana kuti voruzhinji vawane chokudya. Vanomezha vanoti extreme poverty, nzara muZimbabwe, kuti vanhu vanokwana 70-something% vachange vachirarama munzara. Saka kana maindustry akasafamba zvakanaka, avo vanenge vachienda kubasa vachibhadharwa kumaindustry woye, tichaona kuti vachange vachibatwa zvakare nenyaya iyi. Muna 2023 Zimbabwe yakatarisana futi nenyaya yesarudzo. Tinoona kuti nyaya yesarudzo kazhinji muZimbabwe inouya nemhirizhonga. Mhirizhonga iyi inoita kuti zvakare economy ite unstable, kana avo vanenge vachida kuuya kuzoinvesta muZimbabwe vanenge vachitombomirawo nekuti vanenge vachida kuona kuti zvesarudzo izvi zvichaenda nekupi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya dzemagetsi uye kushandiswa kwemari kuri pamusoro-soro sezvo rino riri gore resarudzo.
Nyaya yemoney supply growth nenyaya yemaexchange rate depreciation ndo zvakanyanyoita kuti mitengo yezvinhu inge ichikwira. Saka zvinhu zvatinofanira kungwarira especially gore rataa kusangana naro rinovewogero zvakare gore remaelections. Government spending inowanza kukwira mugore remaelections, zvokanganisa upfumi hwenyika, zvokanganisa mitengo yezvinhu. Saka I think ndo yatingati downside risk yatinofanira kungwarira iyoyo. Then kushomeka kwemagetsi kuri kukanganisa vemabhizimusi, ende tiri kutarisira kuti situation inogona kuzoimprova maybe during the second quarter yegore rino. Saka nyaya yekushomeka kwemagetsi chamboramba ichikanganisa economy. Industry yedu, even varimi vedu vanoda magetsi, vanoita zvemaini vanoda magetsi. Saka I think idambudziko rinofanira kuti hurumende iise musoro pamwe chete nemaprivate investors zvakare vari kupiwa maresinesi kunge vachiita solar, nekuti hapana ikonomi inogona kufamba zvakanaka kana nyaya dzemagetsi dzisina kunge dzichigadziriswa zvakanaka.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vapersistence Gwanyanya vanoti kunyange hazvo zvinhu zvichange zvamboti omei mukati memwedzi mitatu yegore rino, hurumende ine ruzivo rwakadzama rwemabatirwo eupfumi hwenyika kunyange hazvo nyika yatarisana nesarudzo gore rino.
Gore ratakatarisana naro iri igore rekuti nenyaya yesarudzo iripo vamwe vanofunga kuti zvinhu zvichashata zvakanyanyisisa, asi kushata kwazvo inyaya yekubatwa kunoitwa upfumi hwenyika nevanhu. Saka kubatwa kuchaita upfumi hwenyika nevanhu handioni nekuti mucherechedzo wacho wegore ratabva here. Zvinhu zvakangobatwawo zvakanaka wani. Ndo zvinondipa tarisiro yekuti gore ratakatarisana naro rinogona kutijekera zvisine nesarudzo. Saka isusu tinongona vatakabata kuti chichaita kuti zvinake ndechipi ndechekuti banga guru rehurumende harizofa rakadhinda mari.
Kunze kwekunge izvi zvagadziriswa, vamwe vanoti ichangoramba iri ngoma ndiyo ndiyo kusvika pachapera zvakare gore rino ra2023. Mutungamiri wenyika yeBrazil Lula da Silva vatungamira nyika yavo mukuchema shasha yenhabvu Pele asati aradzikwa nhasi. Motokari yange yakatakura mutumbi wake yabva kunhandare yenhabvu yeEurbano Caldeira Stadium inotambirwa nechikwata chaakakura achitambira cheSantos ichitenderera mumigwagwa yenyika iyi isati yaenda kumarinda. Mavlas Muhlanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Mutambi wenhabvu ane mbiri kupinda vose vatambi vakatamba mutambo wenhabvu ndotenda kurangarirwa kwaaitwa nevamwe vatambi vane mbiri sezvaakaita uye nevatungamiri venyika dzomutambo wenhabvu nevenyika dzese varatidza kuti Pele anga ari mutambi mukuru uye uyo anotungamira sangano remutambo yenhabvu reFIFA akumbira kuti nyika dzese dziturike zita rekuti Pele panhandare dzavo dzavanadzo kunyika dzavo. Saka izvozvo ratidza kuremekedzwa kuri kuda kupiwa mutambi wenhabvu atisiya uyo iye Edson Arantes do Nascimento aizikanwa zvikuru nezita rokuti Pele.
Mungawane vamwewo vatambi venhabvu vachidzidza chii pamabasa akabatwa naPele?
Ini ndotenda mukatarisa kuti Pele pasati pasvika Lionel Messi mugore ra2020 paakazopfuura zvanga zvaitwa naPele zvekumwisa zvibudzwa 643 achitambira chikwata chake cheSantos. Zvoratidza kuti Pele anga ari mutambi akavimbika kuchikwata chake ichocho chaaitambira uye anga akavimbika zvekare kuchikwata chake cheBrazil. Tichaona kuti ndiyega mutambi pasi rese akagona kutamba World Cup achitambira nyika yake katatu mumafinals eWorld Cup ichibudirira mugore ra1958, mugore ra1962 uye mugore ra1970. Saka izvi zvinoratidza kuti kana uchitamba uri mutambi uchigona kuvimbika munyika yako uchigona kuvimbika mutimu yako yaunotambira unobudirira sekubudirira kwaakaita iye Pele.
Tombotarisawo nyika yeZimbabwe, ari kuwanikwa achirangarirwa here?
Mukatarisa vanhu vakawanda vanotevera zvenhabvu, vanhu vari kutaura chaizvo nyangwe vatapi venhau, nyangwe mumapepa, nyangwe vaya vanofeterefeta nhau, ari kutaurwa zvikuru mabasa ake aakaita uye nekuremekedzwa kwaaitwa nekuradzwa kwaaitwa nhasi. Tinotarisa zvekare basa raakamboita muno muAfrica kunyanya kuNigeria kwakati kune hondo gore na1967 chikwata cheSantos ndobva chaenda kuNigeria kanotamba ikoko kuine hondo, asi hondo yakagona kuti imbomiswa kwemazuva maviri kuitira kuti chikwata changa china Pele chitambe kunyika iyoyo yekuNigeria. Hondo ikamira, zvikwata zvaitomborwisana zvikavapo pamutambo iwoyo asi zvikaisa matemo pasi kuti mutambo wenhabvu utambwe. Saka izvi zvoratidza kuti mutambi uyu atisiya anga achiremekedzwa zvikuru uye mutambo wenhabvu unogona kubatsira kuunza runyararo sezvatakaona zvichiitika kuNigeria pakasvika Pele.
Muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa ari parunhare kuBulawayo naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk The Connection na8pm nhasi, apo mutungamiri Nkomo weStudio 7 ari kutarisa zviri kushuvirwa nevechidiki mugore rino ra2023. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika tisendaba.